Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti kuparurwa kwakaitwa mari yemabond notes neZimbabwe hakupedze dambudziko rekushomeka kwemari munyika. Mashoko aya ari kuuya apo Reserve Bank of Zimbabwe iri kutumira matikitiva kuzvitoro kuti isunge vanonzi havasi kuendesa mari kumabhanga nechimbi chimbi zvave kunzi neRBZ zviri kukonzera dambudziko rekushomeka kwemari. Asi mukuru weIMF muAfrica vaAbebe Amero Selassie vakaudza vatori venhau muWashington DC kuti kuparura mabond notes hakungapedze dambudziko rekushomeka kwemari muZimbabwe. Vanotiwo Zimbabwe inotofanira kusunga dzisimbe kuti igadzirise mitemo inopa kuti upfumi hugadzikane ikwanise kutanga kutengesa zvinhu kunze kwenyika yowana mari. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti vanotendera neIMF asi vachiwedzera kuti Zimbabwe inofanira kumira nyaya dzeuori.
Ndinobvumirana nezvakataura kuti nyaya yedu haisingori yekutsvaga mari yokushandisa kana kuti mabond notes kana aingawe maUS dollar, nokuti mari yatinoda kushandisa inofanira kutanga yashandirwa. Saka zvinhu zviviri zvatinofanira kuita kushanda, ngati masectors ese, ingawe kurima, ingawe zvicherwa, ingawe tourism, ingawe financial sector, mapazi ose anofanira kunge achishanda. Asi hakusi kungoshanda chete, vanhu vanofanira kunge vakawimbika.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe Dr. Gift Mugano vanotenderana nemaonero eIMF aya.
IMF yarova gudo nemuganwa. Chekutanga, bond note inova $200 million yavachaprinda. Inova mari shomanana kuti haikwanisi kuti itipe mari yatiri kuda munyika inosvika kuma $6 billion kuti nyika inge ichifamba. Vachinamasa vakadya mari yomabhenge nokubudiza nokupa matreasury bills. Saka taapa situation yekuti mabills aya vakapa patreasury bills dzechivadzi vekueconomics anonzi mashort term financial instruments for 3 months haangaiti sebond inoita for 10 years. Saka chikwereti chava nokumabhenge chakusvika $4.4 billion. Saka tikaprinda bond note ye$200 million haikwanisi kudzorera mari iyo ye$4.4 billion. Tinongoramba tine dambudziko rekuti kumabhenge hakuna mari.
Asi mukuparura mari yemabond notes gavana weRBZ Dr. John Mangudya vakati anobatsira
mabond notes etikuudza haasiri sekuti vanhu vangashita nawo kana kwete. Tinobatsirawo nyika yeZimbabwe kuti vanhu vaexporte magoods zvakawanda mari ipinde muZimbabwe ndokunyika kufumoyonyika ukurire.
VaMangudya vanoti chimwe chiri kunyanya kuita kuti dambudziko rekushomeka kwemari rinyanye kunetsa inyaya yevemakambani vasiri kuendesa mari kumabhanga. Nekuda kwefungidziro iyi, RBZ yave kutumira matikitiva eFinancial Intelligence Unit kunomanikidza vemabhizimisi kuendesa mari kumabhanga. Vachitsinhira chirongwa ichi, gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanotiwo pasi pemutemo weBank Youth Promotion Act Chapter 24 vemabhizimisi vanofanira kuendesa mari kumabhanga mukati mezuva rimwe chete. VaDenford Mutashu, mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers, vanoti vanotenderana nedanho ravaMangudya.
Kubva pazvatanga ndinoona kunge zviri kushanda, nekuti mukukurukura kwatanga tichiita nevemabhanga vanga vachiti paita sanduku yekuti mari yakutanga kuenda kumabhanga.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vanotiwo vanotenderana nedanho reRBZ.
Kuti nyika ifambe takafanira kubhenga mari especially isusu tiri mufomal sector, ndo mutemo uripo munyika yedu kuti ndo zvinoita kuti tisagone kuimporta maproducts ari maraw materials nezvakadaro.
Asi Dr. Mugano vanoti zviri kuitwa navaMangudya kupedzera hoko padehwe retsimbi.
Hazvishandi blessing, hazvishandi. Nyika inoyi yakakura haisiri tax shop. Havana capacity yekuenda kunoita police munhu wega wega kuti watengesa matimati ako isa mari mubank. Havana kunonzi kuda kuvhara pombi iri kubuda mvura nemadhaka, haivhari mvura inobachibuda. Zvinofanira kuitika munyika yega yega sekuSouth Africa. Munhu anofanira kusununguka kuziva kuti ndabata mari ndoiisa kubank. Anofanira kuyava hope kuti mari yangu iri kubank, nekuti paanoidira anoiwana kubank kwacho inonga ichimupa interest rate. Manje yemuno
inomuka yarumwa rumwa sekutaura pakaita chipanda uno chichiasi kudzira chete vanhu ivava vari kuita magymnastics avo kwanza ikoko vari kutoita kuti nyika iende mberi nekuti ndo vari kukonzeresa kuti vanhu vange vari kumabasa vari kutoita kuti nyika mafuta ange aripo edzimotikari nekuti vakasadarwa iye mangedya wacho haana mari kubank bak ikoko nekuti kune matues ariko matues ekuti ukaapplya mari kuti upuwe mari kune dzimwe nyika wotenga zvinhu kusouth africa inotora 3 to 6 months asi ari kungoona mafuta aripo ari kungoona zvinhu zviri mumashopu anofanira kubvunza kakuti 6 billion itakatenga gore rakapera yakabva kutoa kuti haina kupera mubhengi make imomo asi ndo zvakaita kuti nyika ine inge ichienda mberi kunyange zvavo chityora mutemo asi havasi kutyora mutemo nekuda
Zimbabwe yakatanga kushandisa dhora rekuAmerica nemari dzekune dzimwe nyika muna 2009 mushure mekunge dhora remunyika ratanga kushaya simba zvisina mukare akamboona kusvika pari zvino RBZ inoti yakwanisa kudhinda mari inosvika zana nemakumi maviri nerimwe yemabondnotes kana kuti $121 million.